Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubhumbi 28/2024 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana. ZANU PF yokunda musarudzo mbiri dzemabai elections muHarare. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanu vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG ichaendeswa kumabhanga ose emunyika kutanga mangwana uye vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. VaMushayavanu vataura mashoko aya kubepa nhau reSunday Mail. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga patotanga kuita gakava panyaya yemari iyi. RBZ inoti makambani anokwanisa kutora mari inosvika zvuru makumi matatu kana kuti 30,000 ZIG pasvondo uye vanhuwo zvavo vanokwanisa kutora zvuru makumi matatu kana kuti 3,000 ZIG. Ko mari inokwana here uyewo kuparurwa kwemari iyi kunorevei? Tabvunza chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Bwanyanya.
No ona sokutingwa yatanga takamirira yakwana mari yatanga takatarishira yemuso yauya zvakanga zvichemerwa nevanhu zvagadziriswa uye yauya zvakanaka nekuti nyangwe mari inotenderwa kuti tinge tichitora nguva yega yega tinenge tichida yakati wandei kumashure kuya sekutsanangura kwandakaita mari yedu yemuso yanga yakutoita sekuti hamuchisina munyika. Nyika imwe neimwe vanhu tinoziva vanoda chekubata kana dziri nyaya dzemari chekubatawo chavanenge vachiona semufananidzo wenyika yavo wemari yavo.
Asi kavagwanyanya vamwe vanenge vari kuti mari iri kunzi itorwe nemunhu kana makambani inenge shoma zvakanyanyisa.
Chimwe nechimwe chine pekutangira. Tatangawo nekupa mari iyoyo nekuti tikatarisa yanga ichitorwa kumashure kwacho muno yanga iri shoma zvisingabviri. Saka handionini kuti mazana mazviri zvitatu zvemaziki kutanga kwakanaka. Nekufamba kwenguva tichiona kuti zvakamira sei tinenge tichingowedzerawo mari dzacho maringe nekushandisika kwadzinenge dzichiita nemaonero atinenge tichiita kuti zvamira sei.
Mungatiwo here danho rekusunga vari kutengesa mari pamukoto riri kubatsira semaonero amuri kuzviitawo?
Nyaya idzodzo dzinenge dzichiitwa nemapurisa. Isusu vanogadzira mafambiro eupfumi hwenyika tinenge takangoramba takaisa ziso redu pakuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here zvipinde mugwara kuitira kuti pasava nevanhu kuti vanochinja mari pamusika mutema. Kana isusu tikavapa mari dzacho sezvatiri kuita iye zvino kuti kana uchida kutenga kunze kwenyika unongoenda kubhengi kwako wobhadharirwa kunze kwenyika kwaunenge uchida ikoko. Hationi chikonzero chekuti vanhu vanenge vakuchinjirei mari pamusika mutema.
chipangamazano chereserve bank of zimbabwe vape assistance gwanyanya vachitaura vari parunare kujohannesburg south africa mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo imwe nyanzvi munyatso zveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo gift mugano
tingati vereserve bank havana kuita basa nemazvo nekuti miseki yavakaita ndeyekuti paunoparura mari itsva unofanira kunge vabva vatounza mari yacho ipapo kuti vanhu vaijairire vatanga kuishandisa zvino petakapedza mwedzi tisina zigi raishandiswa nevanhu tangai tichishandisei vereserve bank vane chivimbo here chekuti vanhu vangasiya maus avaishandisa pavakanga vasiya vasina mari yenyika
izvi zvinorevei
vakatouraya zigi ipapo ini ndinofunga kuti avanga vasikuita sevanhu vakapusa asi vaishandisa uchenjeri hwekuda kuona kuti dzimwe dzenguva tikambonyima mari yemazigi munyika dzimwe dzenguva reti ichadzikama yekumusika mutema zvino hazvina kuzobuda sekudaro nekuti tirikuona kuti kumusika mutema reti yezigi iri kuma 23 zigi against $1 pamusoro pezvo futi vehurumende iri kuma 13 saka mubvunzo wava kuvanhu nesu tinoongorora ndewekuti zvino mazigi zvaazouya reti ichaenda papi tinoona kuti redi ichakwira zvekare nezvekuti malimits evaisa ivaya ekuti makambani sekunze kundaita kana ndanzwa mushe vari kutora 30,000 zigi pavhiki then vovanhu vovotorawo 3,000 zigi pavhiki mari kana yakulimitwa chaizvozvo ichatoda kukwana kuti kambani tikaiona sekambani kambani inotoda mari yakatowanda itingati cash kuti kambani haiwoparitonga tax shop mari yevalimita apa apa yezigi iyi ikambani ndeye tax shop iyi asi tikaenda kuma tax shop futi ari kumadowntown vanoita masales akatowanda kupfuura iyo ye 30,000
totarisawo nyaya yekusungwa kwevanhu nemapurisa vachishanda nevekureserve bank kubazi rezvefinancial intelligence unit mungati zvingabatsira here kudzikamisa iyo mari yezigi
pese panopindira hurumende vachida kusunga vanhu hapawanzobatsira kuti nyaya yavari kumhanya nayo itambirike nekuti panonga pakutoradza dambudziko rekuti haisi kutodiwa mumaketi saka yava kutomanikidzwa
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo gift mugano vari parunare muharare bato rezanup f ndiro rakakunda musarudzo dzemaby elections dzakaitwa nezuro kumount pleasant neharare east asi dzisina kunovhotwa nevanhu vakawanda izvi zvinotevera kusiya chigaro mudare reparamende kwakaitwa namzvare fadzai mahere nava allen norman rusty makam vaive nhengo dzebato rinopikisa recidents coalition for change vachitsutsumwa nekwavaiti kupindira kwezanup f nematare muutungamiri webato ravo zvakabvawo kuti vaitungamira bato iri vanelson chamisa vabude vachiti rainge rapindwa napongwe asi mutauriri wezanup f vachris mutsvangwa vanoramba kuti bato ravo ndiro rakakonzera kuti vachamisa vasiye utungamiri vachiti kusarongeka kwavo bato retriplec rinotungamirwa navawashman ncube harina kusarudza akakwikwidza kunyange riri kudzinga dzimwe nhengo dzedare reparamende vakakunda kuharare east ndevakevin mutimbanyoka vakakunda vainge vakazvimiririra muzvare cynthia cheza kumount pleasant vakakunda ndimuzvare angela chimwedza mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano recenter for peace vasolomon bobo sibunu
kana takatarisa nyaya dzemaby elections ari kubva kupiswa tingati zvinhu zvinosungirwa nebumbiro remutemo wenyika tinotarisira kuti zvinge zviri zvinhu zvinenge zvichiitwa sekusungwa kwazvakaitwa nebumbiro remutemo wenyika nekuti zvinhu zvakabvumiranwa nemazimbabweni pavakagadzira bumbiro remutemo kuti kana pachinge paita pangave paine abva adzingwa kana ashaya paite replacement nguva ichiripo vatotarisa kuti kana achinge achiitwa nemazvo zvichifambirana nezviri pabumbiro remutemo zvichifambirana nezvakawiriranwa panenge pasina chakaipa. Chatingataure ndechekuti kunogona kunge kuine zvimwe zvinogona kunge zvichiitika sei, zvinogona kunge zviri kuita kuti vanhu vasazonofara nekuitwa kwemabaielections iwayo. Zvinogona kuve imwe nyaya yakasiyana nekuti mabaielections aitwa here kana kuti haana kuitwa.
Chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vashoma vaende kunovhota?
Kana tikatarisa kutarisa nyaya dzesarudzo, kune yatinotiyo apart, kungoshaya shungu nechimwe chinhu nenyaya yekuda kwekuti pamwe hazvisisina basa rakakosha kwauri, ndo chekutanga tatiri kuona. Chechipiri zvekare chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kumhanyisana nezvinhu zvakasiyana siyana. Takatarisa nyaya dzekuti upfumi hwenyika hunogona kunge husina kuita zvakanaka, saka vanhu vanenge vachitarisa kuti ndinodyei ndobvomhanya here, ndinoswera ndiri kukiu yekuvhota, ndinoswera ndiri kurali here, ndinoswera ndiri kupi, kana kuti ndinotsvaga zvekuti mhuri yangu irarame. Ndoimwe nyaya tinogona kuona zvekare yabata panyaya dzemaelections.
Totarisawo iyo nyaya yekuita marecalls, vamwe vanenge vakuti yaakushandiswa zvisizvo zvikuru vachitaura nebato riri kutonga richinzi riri kushandawo nematare. Munoonawo sei nyaya iyoyo?
Marecalls kana tichatarisa iprovision inenge yakanaka. Kana tichitarisawo dzimwe nyika dzatinomboona sarudzo, maprovision ane kune dzimwe nyika vanenge vachiti takakuya zviri kune provision yakadai yakanaka heriko, asi chaisingade ndechekuti ishandiswe zvisirizvo, yatingati abuse muchirungu, kureva kuti ndinogona kumuka mangwana ndichiti ndinoda kudzinga nhingini.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reThe Center for Peace vaSolomon Bobo Sibudu vachitaura vari parunhare muHarare. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld of Statistics inoratidza kuti pasi rose Zimbabwe iri pachidano chechipiri pauwandu hwevanhu vanofa mutsaona dzemugwagwa. Pakuita ongororo iri, sangano iri rinoti rinotarisa njodzi dzinoitika pavanhu zviuru zana kana kuti 100,000 vari munyika yacho. Nyika iri pamusoro-soro kuuraya vanhu munjodzi iDominican Republic. Dominican Republic inofa vanhu makumi matanhatu nevashanu panjodzi zviuru zana, Zimbabwe ichifa vanhu makumi mana nemumwe chete. Dzimwe nyika dziri pamusoro-soro panyika gumi dzinofa vanhu vakawanda nenjodzi dziri muAfrica dzinosanganisira South Africa neNigeria. Taedza kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nevanhu vaFelix Mona, asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zviri kutaurwa nesangano iri zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau achizivisa kuti vanhu vafa mutsaona yekubondirana kwekombi nerori mugwagwa weHarare neMasvingo wasvika pagumi nevatanhatu. Mutyairi werori anonzi akadhuma imwe motokari yeVW Polo nekumashure ndokubva rori yake yapinda munzira yemotokari kune rimwe divi ndokudhumana nekombi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Nyaya iri kunyatsotikashamadza zvikuru inyaya yekuti tiri kuona kunge mutemo usiri kunyatsoshanda, mutemo wepamugwagwa apa. Tinotarisa kuti pamugwagwa panofanira kunge paine mapurisa akapewa chikwanisiro chekuti vanogara varimo pamahighway vachironda mota dzinenge chikonzeresa.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Chimwe chinhu chatakuona vamwe vatyairo dzimwe motikari idzi, kunyanya marori makuru matraki aya, vamwe vacho havazorore, vamwe vanomadoro vachizokanganisawo kana kurara vari pamugwagwa, zvinenge zvokonzesa tsaona. Changa tichikukumbira kuti hurumende yaita kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vakwanise kuwaniswa zvikwanisiro zvakafanana nemabreathalyzers nemaspeed traps ekuona kuti motikari dziri kumhanya zvakadii.
Zvii zvamurikurudzira hurumende kuti iite kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Zvinoda kuti vanhu vanokonzera tsaona vanga vachitongwawo kunyakuendeswawo kumajeri kudivisa kana kukanzirwawo driver's license kuti muna anzwe kutya kupara mhosva pamugwagwa ndechimwe chimwe chinhu chatiriguda tikatarisa kuti vanhu vanova mombe vane makore akawanda avanotumbirwa kuenda muturongo asi vanhu vanokonzeresa nekushanya vanosiyiwa vachienda vachimbonzi vabhadhare mafaindi vamwe wacho apo vakapara mhaka hombe zvikuru dzekurayisa vanhu vasina mhosva.
Motikari dzinotakura vanhu vanenge vakuvara kana kuti dzatingati nhakura varwere kana kuti maambulensi dziri kukurumidzawo kusvika here panenge paitika njodzi apa?
Iri dambudziko guru riri munyika zvikuru nekuti maambulensi hatina anokwanirana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imiswe. Pane chipatapata chave kuitwa kuedza kumisa hondo iyi kuburikidza nenhaurirano panguva iyo Israel iri kuti iri kuda kurwisa dunhu reRafah rairi kuti ndiro rakapotera varwi veHamas vakawanda. Asi izvi zviri kushorwa zvakanyanya nevamwe vari kuti zvinogona kuita kuti vanhuwo zvavo vakapotera munzvimbo iyi vaurayiwe nemauto eIsrael. Vamwe vari muIsrael vari kuratidzirawo vachiti vari kuda kuti hurumende yavo ione kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvakapambwa neHamas zvasunungurwa. Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Zita rangu ndinonzi Peifarai Kupfuwa, ndiri chief executive officer weorganization inonzi Young Miners Foundation. Mayouth ari between 18 to 40 vari kuita mabasa ezvekuchera.
Koma Farai, mungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita kana kuti zvamuri kutarisira kuita munguva inotevera zvakanangana nekusimudzira vechidiki vari munyaya dzezvekuchera zviwanikwa kana kuti maYoung Miners aya?
Seyoung Miners Foundation tiri kuindirira mberi kubvira patakavamba chirongwa ichi chekudetsera vechidiki vetoramba kuchera mugore ra2010 kusvika nhasi uno. Tikuenderera mberi nekudzidzisa nekukurudzira vechidiki vose kuti vabati mabasa ekuchera sebhizinisi vazame nepose pavanogona napo kuti vafambe mumurawo.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Kubva pakusvetsedza mamainzi avo kana vari mamainzi kuto the ministry of mines and development nemamwe masecta instrument etakakoshera fanana naenvironmental management agency nei kuti vati mashandiro acho anaka. Saka Young Miners Foundation tine kalendra takagadzira rinobva kubva kunyandira kusvika kupera kwegore rine maevent akuta gore richitanga rakava kuita leadership session yataingodzidzisana nevechidiki kuti kana muri kumamaini kwenyu munomanaja sei mamaini enyu and maleadership styles anuri kushandisa ndeapu kuti mutungamiri gwenyu kuita kuti basa rati rienderere mberi. Chechipiri, takabatana neveMMC zekenyawos marketing corporation of Zimbabwe vakatibhadharira chikoro chekuti tidzidze kuzimbabwe school of mine for a short course yezvekukaka nekupolisha matombo. Saka takaita muungeri about 2 weeks trip paZimbabwe school of mine tichidzidza kuti ko matombo ari magemstones akaunga munzvimbo dzakafera kutangira naparoi kana Bake Bridge dzimwe dzimbo dzakafera taya munyika aya tingaitewo sei kuti tiite value addition beneficiation tinogeza kungomatengesa akadai kuti anoita value yakanyanya katanga kagadzira jewela kaka takadzidziswa kumasota kumagreda nekumakata nekumaponja tikuenderera mberi nechirongwa chete kudzidzisa vechidiki kuti vatakagumire mukuchera tekene zvakare tiko pakuchagadzirisawo tepatichagadzirawo kana ari marini yedu maearing yedu mabhesi kedu chitengesawo muno munyika nekunze kwenyika zvakare nekuti nyika ino ine zvichinwa zvakawanda tikuenderera mberi zvakare maprogiramu dzakafana maYoung Miners indaba
iri kuitwa rini indaba iyi
kuti mafiki mashoma shoma ari kuuya kumashonaleri iti kwa tino mwingari dana sile kibiki chizitra kuchi tinga ite basa irisei jidipamura tinga peke mamai nisei lakai gati masuri tiza tino da itende rembeni tinga mawane kupi sabile taka wonga ana chata kujibuza kasele sae mapozi kiti kita jindu ya tasena uzira kete kama mwivive ni mawezi shetma yuzi ina miti kita yagi leti ni wari mbali uchiri antikuwa katera kata masa prayas equipment na chemicals nesika nengirari ipoka situta utichote nika kakati uwe mende waiti isuka angema service na kada kinyomba eta kari tinatina kwa yagi maina sudi bezi kapita mpozi kwa
mnenge mchita sayi
kino taka uwechi bika kita mshaka naka pepasa ya vichira umuguni menjati kufoma la televisi tofu kwa yaga peki kifika kuya mshu yungana pa maini tako nilangu wetu kwa yato mkoka moto kwa jido liko niwewe wakashika tapo soo yedu wewe kufanja sayi asichi vija ni kuona kisho alikuita sobe ito kituwe na rumati mbata kwa kasi ya nasiana emuru mende nilangu suri mburi yungu yame chengita na nangu aliko za kare kisho yungu kutisa na don't ready rime kungu otu wechi wiki nga aji tora maini se definisi nga aji nata maini chini shidenga ndeta chini cho upeni nindua inoze peni yote ito kukadira mabasa wana wakati zavaya wani bohuna zinabu skill of mind wani bohuna inoze vitu kata wama digri ya wama maini geology side yoi wakana ashe mabasa ni mabibu nangu 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 asi masumo kyo maini zedo haa kama formal kama professional life tanto vura wana 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 mabuta nangu ane nangu mama inoze jitirea zinunga ishi nangu yeke kena hiri gorigi ya nangu gorigi kena hiri korom nangu korom kena hiri lithium ngori mita mishina ndi kusana kile kuti yasmo otiro ni lidia ni ilaji kakari tukubatana ni wangu makasiana sana ema oba yabishenji wangu alimika na alikuji shifu bifada kuti laini kwa iyo maini yake tunga kujese bagusu mwoko da kumidia kana kunda kulagi skill kujese kata kani yake kuchira kwa 1988 mapozi kwa kuna shindi esu mwaka ati ngori smo mamidia mamidia malaji malaji kati ya kwa kutu 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 kutu.
Aiwa, tinokutendai mkoma Farai nekupinda mchirongwa chedu cha nasi.
Ewa.
Mange, maka aterera kuna Farai Pain Kupua. Anotungamira sangano Reyanga Miners Association. Aiwa, hamawadiwa nambeta mbe inoregwa icha naka. Aiwa, hamawadiwa nambeta mbe inoregwa icha naka. Gati sanganeza kare pachirongwa chino chondor no uya. Iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chino tarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini tanonoka wande ndichiti nasi tachipa na vamubaiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubaiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvatereri vedu.
Vawande makadi iko yenyu, zita rangu ndinonzi mubaiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowa a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvina hakusisina. Mwari vakatumidzira vatuma vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatuma vamwari, havazi vatuma vamwari.
Mungada vosei isu tichona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari.
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateriri ndechipi vamubaiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pe pane mumwe akabvunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero. Hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vatereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vakakati endai kuwaidza karatsika chete dzaIsraeri. ndo kwa kawira Jesu. Saka alava izime izi andizoba azireli zefuti kutikana muno uchinamata unofaro kuwa na zizwezi sa unodamu upenyu. Ngati tarifei Jobu, Jobu waka tambu zika aivene ufumi asaka zupesira arwara pepe mana wakilafa muno ona kakutizo mari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvamwari zvine period kana kuti zvine record yekuti panguva yakati chii chinenge chiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru, nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining? Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi wamwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vambaiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri anakwenda kuchikoro, vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii? Vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vari kuitora as a career. Vanoitora as a career. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemusoro yandataura iyoyo. Mazviita nyuma wande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanono Kahwande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarova Cape United 2-0. Dynamos yaita Mangange 2-2 neNgezi Platinum. Manika Diamonds yarova FC Platinum 1-0. Wange yaita Mangange 1-1 neHerentals. Bulawayo Chiefs yarova Chegutu Pirates 1-0. Kuchitwo Green Fuel yarova Arenal 3-0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana, vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. ZANU PF ndiyo yakakunda musarudzo mbiri dzemabai elections dzakaitwa muHarare neZuro. Highlanders yarova Cape United 2-0 mutambo weCastle Premier Soccer League watambirwa kuBaba Field Stadium. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.